Musika mkuru wekuratiza zvigadzirwa zvitsva weZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF wavhurwa nasi muBulawayo paine vari kushambadza zvigadzirwa zvavo vanodarika mazana matanhatu kusanganisira makambani makumi maviri nemashanu anobva kunyika makumi maviri neimwe dzinosanganisira America neBelarus. Musika unopindwa nenyika dzepasi rose uyu unopawo mukana mukuru kumakambani emunyika wekuti azvishambadzewo achiratidza zvaanogadzira. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI, Dr. Callisto Jokonya, vanoti kunyange hazvo zvinhu zviri kumbooma pano nepapo, musika uyu wakakosha zvikuru.
Tingava zvinonetsa, asi isu chido chedu chekuti tiramba tichienda mberi tichiti nyika yedu ibudirire igogadzirawo zvinhu zvakawanda, vana vedu vagova neugaro hwakarurama, uyezve iyo nyika pachayo kana ichidaro ichitengesa kumwe ndokutiwo upfumi hwayo hurambe huchikuravo.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti nekuda kwematambudziko ari kutarisana nemakambani emunyika anosanganisira kudzimwa-dzimwa kwemagetsi, mukana uyu haunyatsobatsiri makambani emunyika.
Chinonetsa munyika yeZimbabwe pari zvino ndechekuti maindastry edu ari kuwa, ari kufa. Saka ndo rimwe dambudziko ratinaro rokuti kana uchumi hwedu husi kusumuka zvakanaka, trade fair inozove mukana wenyika dziri kunze kuti varatidze zvavanotengesa muno, ichitongomirira kutenga zvinhu zvakawanda kubva kune dzimwe nyika.
Makambani emunyika anonzi ari kukanganiswawo zvakanyanya nekushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika kana zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaPersistence Gwanyanya vanouya nezano kumakambani aya.
Hongu tingada here kudzikamisa nhasi mari yedu, asi tinenge tichiziva kuti idzikame nekusingaperi nyika inofanira kunge isingatengi zvakanyanya kunze kwenyika, uye ine zvigadzirwa zvakavandudzika. Izvozvo ndo zvinozoita kuti mari yedu igogona kuva nesimba.
Saka zvii zvingaitwa kuitira kuti zvinhu zvirerukire makambani emunyika, kuitira kuti akwanise kukwikwidzanawo nemakambani ekunze ari kuratidza zviratidzwa pamusika uyu. Dr. Kanyenze vanoti panofanirwa kuiswa misoro pamwe chete nekukasika.
Nyika yedu haina kumira zvakanaka. Mitengo yezvinhu iri pamusoro-soro. Infrastructure haina kumira zvakanaka, zvinoita kuti zvinhu zvedu zvidhure tichadzi kumisidzana nezvinhu zvinenge zvichibva kune dzimwe nyika. Ndo zvinhu zvatinotarisa kuti tiise misoro yedu pamwe chete, tionesane kuti toita sei nokukurumidza, nokuti tikanonoka dzimwe nyika dziri kutomhanya nebhora. Vari kugadzira zvinhu zvavo vave kutomhanya kuenda mberi, asi isu tichiri kushure shure chaizvo.
Mangwana chitatu, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kutarisirwa kuve munyarikani anokosha pamusangano wezvemabhizimusi weZITF International Business Conference uyo unoitwa parutivi pemusika wekushambadza zvigadzirwa uyu gore negore uchiitwa neZITF yakabatana neNational Economic Consultative Forum. Dingindira regore rino rakanangana nekugoverana zvekuita pfungwa nezvinangwa kana kuti transformative innovation, global competitiveness. Musika uyu uri kutarisirwa kuvhurwa zviri pamutemo nemutungamiri weEswatini King Muswati vetatu nemusi wechishanu svondo rino. Hatina kukwanisa kubata sachigaro veZimbabwe International Trade Fair vabusisa moyo kuti tinzwe kuti zvinhu zvafamba sei muzuva rekutanga. Gurukota rezvemaindastry nekutengeserana Dr. Sekai Nzenza vanga vasati vapindurawo mibvunzo yedu yatavatumira.